Chitsauko 18. Hasha dzangu dzichatutuma. Ezekiel 38 verse 18. Zvatichadzidza. Jehovha anoshatirwa panorwisa vanhu vake naGogi. Jehovha anodzivirira vanhu vake pahonde yeAmageddon. Ndima 1 kusvika ku 3 mubvunzo A. Chii chaitika hasha dzaJehovha padzichatutuma? Mubvunzo B. Tichakurukurei iye zvino? Varume, vakadzi, nevana vakamira pamwe chete vachiimba rwiyo rweumambo. Mumwe mukuru anobva anyengetera nemwoyo wese achikumbira Jehovha kuti avadzivirire. Vanhu vemuungano iyi vane chivimbo chekuti Jehovha achavachengetedza. Asi vari kuda kunyaradzwa uye kusimbiswa. Panze hondo iri kutsviriridza. Armageddon yatanga. Pahonde yeArmageddon, Jehovha achaparadza vanhu hasha dzake dzichitutuma. Ezekiel 38 verse 18 inoti. Zuva iroro, iro zuva richapinda Gogi munyika yeIsraeri. Ndizvo zvinotaurwa nachangamire Ishe Jehovha. Hasha dzangu dzichatutuma. Acharadza hasha dzake dzinotyisa kuvanhu vakawanda pasi rese, kwete kunyika imwe chete kana uto rimwe chete. Pazuva iroro, vaya vachaurayiwa naJehovha vachava panyika yese, kubvira kumugumo wayo kusvika kune mumwe mugumo wayo. Jeremiah 25 verse 29 ne 33. Chii chaita kuti Jehovha, Mwari werudo, uye anonzi ane ngoni netsitsi, uye anononoka kutsamwa, aite zvakadaro, kuviruka nehasha. Exodo 34 verse 6. Ngationei kuti mhinduro yemubvunzo iyoyo inotinyaradza sei, inotipa sei ushingi, uye kuti inotikurudzira sei kuti tirambe tichiita basa redu rekuparidza mazuva ano. Chii chinomutsa hasha dzaJehovha? Ndima 4 ne 5 mubvunzo. Hasha dzaMwari dzakasiyana papi nedzevanhu vane chivi. Kutanga, tinofana kuziva kuti hasha dzaJehovha dzakasiyana nedzevanhu vane chivi. Vanhu pavanotsamwa votutuma nehasha, havawanzokwanisi kuzvidzora uye kuita zvakanaka. Semuenzaniso, Kaini, dangwe raAdhamu, akagumbuka chaizvo nekuti Jehovha akaramba chibayiro chake, achifarira mupiro waAbheri. Zvakaguma nei, Kaini akazouraya munin'ina wake akarurama. Genesis 4, verse 3 kusvika ku8. Fungawo nezvaDhavhidhi. Anotsanangurwa achinzi munhu aidiwa nemwoyo waJehovha. Kunyange murume iye akanaka, akaposa aita chivi chakakura paakanzwa kuti mumwe murume akapfuma, ainzi Nabhari, akanga apopotera varume vake uye amutuka. Akaita kuguta nehasha. Dhavhidhi nemasoja ake vakatora mapakato avo, vachida kunouraya Nabhari nevanhurume vese pamusha pake. Dhavhidhi nevarume vake vakatozodzikamiswa nemudzimai waNabhari, Abigairi, uye akavaudza kuti vasatsiva. 1 Samuel 25 verse 9 kusvika ku 14, 32 ne 33. Saka hazvishamisi kuti Jehovha akafemera Jakobho kunyora kuti kutsamwa kwemunhu hakuiti kuti pave nekururama kunodiwa naMwari. Jakobho 1 verse 20. Kusiyana nevanhu avo vanowanzoradza hasha dzavo pasiripo, Jehovha anodzora hasha dzake nguva dzese, uye tinogona kuziva zvinomutsamwisa. Jehovha anoita zvakarurama kunyange paanenge atsamwiswa zvikuru. Paanorwisa muvengi, haambotsvairi vakarurama pamwe chete nevakaipa. Genesis 18 verse 22 kusvika ku25. Uyewo Jehovha anongoradza hasha pazvinenge zvakakodzera chete. Ngationei zvikonzero zviviri zvinoita kuti atsamwe, toona kuti tinodzidzei pazviri. Ndima 6 mubvunzo. Jehovha anoita sei zita rake parinosibiswa? Chikonzero. Kusibiswa kwezita raJehovha. Vaya vanoti vanomirira zita raJehovha asi vachiita zvinhu zvakaipa vanenge vachirisvibisa uye haangambotadzi kugumbuka. Sezvatakakurukura muzvitsauko zvakapfuura zvebhuku rino, vaIsraeri vakazvizisa zita raJehovha zvikuru. Jehovha haimbotadza kugumbuka nezviito zvavo. Asi haana kumbobvira atadza kudzora hasha dzake, nekuti akavaranga zvakafanira, kwete zvakapfurikidza. Uye paaigadzirisa zvinenge zvakanganiswa zvacho, hasha dzake dzaibva dzaserera, zvobva zvangoperawo. Ndima 7 ne 8 mubvunzo. Tinodzidzei pamabatiro akaita Jehovha vaIsraeri? Zvidzidzo. Mabatiro akaita Jehovha vaIsraeri anotipa yambiro. Isi tinomirira zita raJehovha sezvakanga zvakangoitawo vaIsraeri. Tiri zvapupu zvaJehovha. Maitiro edu uye matauriro edu zvinogona kuita kuti Mwari watinomirira azvidzwe kana kuti akudzwe. Hatidi kumbova takava vanhu vasinganyari kuita zvakaipa. Tozvidzisa zita raJehovha. Unyengeri hwakadaro hunomutsa hasha dzaJehovha, uye anotozoita chimwe chinhu kuti achenese zita rake. Saka totadza kuswedera pedyo naJehovha nekuti anokwanisa kuvirika nehasha here? Aiwa, tinoziva kuti Jehovha ane mwoyo murefu uye anoregerera. Asi tinozivawo kuti anoranga pazvinenge zvakakodzera. Tingatoti izvi zvinoita kuti timuremekedze, tichiziva kuti acharadza hasha dzake pavanhu vanoramba vachiita zvivi uye kuti haazovasiyi vari pakati pevanhu vake. Jehovha akatitaurira zvakajeka kuti ndezvipi zvinomushatirisa. Isu ndisu tinosarudza tega kuita kana kusaita zvinhu zvinomushatirisa. Ndima 9:10 mubvunzo. Jehovha anoita sei panorwisa vanhu vake vakatendeka? Taura mienzaniso. Chikonzero, kurwisa kwevanhu vaJehovha vakatendeka. Jehovha anoshatirwa kana vavengi vakarwisa vanhu vake vakavimbika kwaari, vari pasi pemapapiro ake. Semienzaniso, pashure pokunge vaIsraeri vabuda muIjipiti, Farao neuto rake guru vakatevera vanhu ava vaiva vangoungana pamahombekombe egungwa dzvuku, vachiita sevasina anovadzivirira. Asi uto iroro rine simba parakangotanga kudzingirira vaIsraeri, richipindawo nepakati pegungwa pakaoma, Jehovha akagurunura mavhiri pangoro dzavo dzehondo, akazunzira vaIjipita mukati megungwa. Hapana kana mumwe chete wavo akapona. Exodus 14:25-28. Jehovha akaradza hasha dzake kuvaIjipiti nekuti ane rudo rusingachinji nevanhu vake. Exodus 15:9-13 inoti, muvengi akati, ndichavatevera, ndichavabata, ndichagova zvandinenge ndapamba kusvikira ndagutswa, ndichavhomora bakato rangu, ruoko rwangu ruchavakurira. Mafuridza nekufema kwenyu, gungwa rikavafukidza, vanyura semutobvu mumvura ine simba. Haiwa Jehovha, ndiani akafanana nemi pakati pavana Mwari? Ndiani akafanana nemi ari kuratidza kuti mukuru pautsvene? Imi munofanira kutyiwa nenziyo dzekurumbidza, imi munoita zvishamiso. Matambanudza ruoko rwenyu rwerudyi, nyika ikavamedza. Matungamirira vanhu vamakadzikinura nerudo rwenyu rusingachinji. Muchavatungamirira nesimba renyu kunzvimbo yenyu tsvene yekugara. Rudo rwaJehovha nevanhu vake ndirwo rwakaitawo kuti arwe mumazuva amambo Hezekiya. Asiria, nyika yaiva neuto rine simba uye utsinye kupfuura dzimwe dzese panguva iyoyo, yakafora yakananga kuguta reJerusarema. Vashumiri vaJehovha vakavimbika vakanga vakombwa vachida kuurayiwa zvishoma nezvishoma, zvinorwadza uye zvinotyisa. Jehovha akabva atuma ngirozi imwe chete, yakauraya mauto emuvengi anosvika 185,000 usiku humwe chete. Fungidzira kuti mumusasa wevaAsiria makafuma makaita sei. Mapfumo, nhoo nemapakato zvakangoti mwarara. Hapana mabhosvo ekumutsa vanhu, hapana ari kudanidzira achiudza mauto zvekuita. Musasa wese wakangoti zii, zvitunha zvakangoti katakata. Ndima 11 mubvunzo. Mienzaniso yemubhaibheri yezvakaitwa naJehovha pakarwisa vanhu vake inotinyaradza sei uye inotipa sei ushingi? Zvidzidzo. Mienzaniso iyi yezvinoitwa naJehovha panorwisa vanhu vake inopa vavengi vedu yambiro yakasimba yekuti zvinotyisa kuwira mumaoko aMwari mupenyu kana atsamwiswa. Vahebheru 10:31. Asi kwatiri, mienzaniso iyoyo inonyaradza uye inopa ushingi. Tinonyaradzwa nekuziva kuti muvengi wedu mukuru Satani haazombobudiriri. Nguva yake pfupi achitonga yava pedyo kupera. Asi kusvikira nguva iyoyo yasvika, tinogona kushumira Jehovha tiine ushingi, tichiziva kuti hapana chingatitadzisa kuita kuda kwaMwari, angava munhu, sangano kana hurumende. Psalm 118:6-9 inoti, Jehovha ari kurutivi rwangu, handizotyi. Munhu angandiitei? Jehovha ari kurutivi rwangu semubatsiri wangu. Ndichatarisa vaya vanondivenga ndavakunda. Zviri nani kupotera kuna Jehovha pane kuvimba nevanhu. Zviri nani kupotera kuna Jehovha pane kuvimba nemachinda. Muapostora Pauro akaradza chimbo chatiinacho paakataura mashoko aya achifemerwa. Kana Mwari ari kurutivi rwedu, ndiye anangamirisana nesu. Varoma 8:31. Ndima 12 mubvunzo. Chii chichaita kuti hasha dzaJehovha dzitutume pakutambudzika kukuru? Pakutambudzika kukuru kuri kuuya, Jehovha achatidzivirira sezvaakaita vaIsraeri vakanga vaiswa parumhanzombe nevaIjipiti, uye sezvaakaita vaJudha vakanga vakombwa nevaAsiria muJerusarema. Vavengi vedu pavachaiza kutiparadza, rudo runa Jehovha nevanhu vake ruchaita kuti hasha dzake dzitutume. Vaya vachaita upenzi hwekutirwisa vachaita sekunge vari kutobata mboni yeziso raJehovha. Achabva angopindira pakarepo. Hondo ichamuka ipapo ichauraya vanhu zvisati zvamboitika. Asi vavengi vaJehovha havafaniri kushamisika paachadurura hasha dzake pavari. Nei tichidaro? Jehovha akayambira vanhu zvakadini? Tima 13 mubvunzo. Jehovha akayambira vanhu zvakadini? Jehovha anononoka kutsamwa, uye akayambira vanhu zvakakwana achivaudza kuti aizoparadza vaya vanomupikisa uye vanorwisa vanhu vake. Exodus 34 verse 6 ne 7. Jehovha akashandisa vaprofita vakadaisa Jeremia, Ezekieri, Danieri, Kristu Jesu uye vaapostora vakadaisa Petro, Paulo naJohani kuti vayambire vanhu nezvehondo inotyisa iri kuuya. Ndima 14 ne 15 mubvunzo. Jehovha akaita basa rei uye nei akadaro? Jehovha akaita kuti yambiro idzi dzinyorwe mushoko rake. Akavawo nechokwadi chekuti Bhaibheri raizoshandurwa mumitauro yakawanda roparadzirwa kupfuura mamwe mabhuku ese panyika. Pasi rese, akaita kuti pave neuto revanhu vanozvipira kubatsira vamwe kuti vave neushamwari naMwari uye kuvayambira nezvezuva guru raJehovha. Zefaniya 1 verse 14. Akaita kuti vanhu vake vashandure mabhuku anotsanangura Bhaibheri mumazana emitauro uye kuti vaite mamiriyoni emaawa gore negore vachiudza vamwe vembiso neyambiro dziri mushoko rake. Jehovha akaita kuti basa rese iriitwe nekuti hapana waanoda kuti aparadzwe asi anoda kuti vanhu vese vasvike pakutendeuka. 2 Petro 3 verse 9. Tine chikombororo chakakura chekumirira Mwari wedu ane rudo, uye ane mwoyo murefu uye chekuparidzawo shoko rake. Asi pasina kana nguva, vaya vasingateerere yambiro idzi vachaona kuti vanenge vadya manonoko. Hasha dzaJehovha dzichatutuma riini? Ndima 16 ne 17 mubvunzo. Jehovha akatosarudza here zuva rehondo yekupedzisira? Tsanangura. Jehovha akatosarudza kare zuva rehondo yekupedzisira. Anotoziva kuti vanhu vake vacharwiswa riini. Jehovha anoziva sei kuti vavengi vake vacharwisa riini? Sezvatakaona muchitsauko chakapfuura chebhuku rino, Jehovha anoudza Gogi kuti, ndichaisa zvirauro mushaya dzako. Achaita kuti nyika dzipinde muhondo. Ezekieri 38 verse 4. Izvi hazvirevi kuti Jehovha ndiye anenge ava dena muhondo yacho. Hazvirevewo kuti achatorera vavengi vake rusununguko rwekusarudza zvavanoda kuita. Chazvinoreva ndechekuti Jehovha anogona kuziva zviri mumwoyo mevanhu, uye anoziva zvichaitwa nevavengi vake zvichienderana nemamiriro anenge aita zvinhu. Ndima 18 mubvunzo. Chii chaita kuti vanhu varwe nevemasimba ose? Kana Jehovha asiri achatanga hondo yacho, kana kuti asingamanikidze vavengi vake kuti varwe naye, chii chaita kuti vanhuwo zvavo vafunge kurwisana nevemasimba ose? Chimwe chikonzero ndechekuti panozosvika nguva iyoyo, vanogona kunge vanyatsozvishingisa vachiti hakuna Mwari, kana kuti kana ariko haapindire munyaya dzevanhu. Pamwe chichaita kuti vafunge saizvozvo ndechekuti vanenge vachangobva kutsvaira masangano ese ezvitendero zvenhema. Saka vanogona kufunga kuti dai Mwari ariko, angadai arwira masangano anomuti anomumiririra. Vanenge vasingazivi kuti Mwari wacho ndiye akatoisa mwoyo mavo pfungwa yekuti vaparadze zvitendero zvanga zvichisvibisa zita rake. Ndima 19 mubvunzo. Chii chinogona kuitika pashure pekunge zvitendero zvenhema zvaparadzwa? Kana zvitendero zvenhema zvaparadzwa, Jehovha anogona kuita kuti vanhu vake vazivise mashoko anorwadza chaizvo, aya anofananidzwa mubhuku razvakazarurwa nechimvuramabwe chine mazigodo anorima makirogiramu angasvika 20. Mashoko aya, aya anogona kunge ari ekuti zvekutengeserana uye zvematongero enyika zvava kuda kuguma, acharwadza vanhu vanenge vachianzwa zvekuti vachamhura Mwari. Pamwe mashoko iwayo ndiwo achaita kuti nyika dzese dzide kubatana pakurwisa vanhu vaMwari kuti dzivanyararidze zvachose. Dzichafunga kuti takangoyanikwa, tisina anotidzivirira. Apa ndipo pavachaona kuti vanenge varova shumba nembama. Jehovha acharadza sei hasha dzake? Ndima 20 ne 21 mubvunzo. Gogi ndiani uye chii chaitika kwaari? Sezvatakaona muchitsauko 17 chebhuku rino, Ezekieri anoshandisa zita rekuti Gogi wenyika yemagogi achireva mubatanidzwa wenyika dzinotirwisa. Asi kubatana kwenyika idzi kunenge kuri kwekunyepera. Vanenge vachiita kunge vari kushandira pamwe, asi pfungwa yekuvengana, kuzvikudza uye kuda nyika dzavo inoramba iripo. Zvichaitira nyore Jehovha kuti aite kuti mumwe nemumwe arwise hama yake nebakatwa. Ezekieri 38 verse 21. Asi kuparadzwa kwenyika idzi kunenge kusina kuitwa nevanhu. Vasati vaparadzwa, vavengi vedu vachaona chiratidzo chemwanakomana wemunhu. Izvo zvingareva kuti vachaona kuratidzwa kunoshamisa kwesimba raJehovha naJesu. vavengi vachaona zvinhu zvichaita kuti vashungurudzike. Sekutaura kwakaita Jesu, vanhu vachapera simba nekutya uye nekutarisira zvinhu zvinouya panyika. Luka 21:25-27. Vachavhunduka pavachaziva kuti kurisa kwavakaita vanhu vaJehovha kwaiva kuzvisikira moto muziso. Vachamanikidzwa kuziva musiki saJehovha wemauto, mutungamiriri wehondo. Hapana mubvunzo kuti Jehovha achavaregedzera mauto ake ekudenga, nezvinhu zvaakasika, nenzira inoita kuti adzivirire vashumiri vake, uko achiparadza vavengi vake. 2 Petro 2:9 inoti, saka Jehovha anoziva nzira yekununura naye mumuedzo vanhu vakazvipira kwaari, asi achava nechokwadi chekuti vanhu vasina kururama vaparadzwa pazuva rekutongwa. Ndima 22:23 mubvunzo. Ndivanani vachadzivirira vanhu vamwari, uye vanofanira kunge vachinzwa sei nebasa iroro? Funga kuti Jesu achafara sei kutungamirira pakurisa vavengi vamwari, uye kudzivirira vaya vanoda baba vake uye vanovashumira. Fungawo kuti vakazozwa vachanzwawo sei ipapo. Amagedhoni isati yatanga, vekupedzisira vavo vanenge vachiri pasi pano vachamutswa voenda kudenga, kuitira kuti vese vari 144,000 vabatane naJesu muhondo yacho. Hapana mubvunzo kuti vakawanda vevakazozwa vakava neshamwari dzepedyo nevamwe vemamwe makwai, pavaishanda vese mumazuva ekupedzisira. Iye zvino vakazozwa vanenge vapiwa simba rekudzivirira vaya vaivatsigira vakavimbika mumiedzo yavo. Ngirozi dzichange dzirimowo muto racho rekudenga. Dzakatobatsira Jesu kare paakabvisa Satani nemadhimoni kudenga, uye dzanga dzichibatsira pakuunganidza panyika vaya vanoda kunamata Jehovha. Zvakanyatsokodzera kuti Jehovha ashandise ngirozi kudzivirira vakavimbika ava. Chichatonyanya kukosha ndechekuti vese vachange vari muto raJehovha vachaona kuri kukudzwa chaiko kutsvenesa uye kureverera zita rake kuburikidza nekuparadza vavengi vake. Ndima 24 mubvunzo. Veboka guru remamwe makwai vachaita sei pavacharwiswa? Vemamwe makwai vachange vasina kana chikonzero chekudedira sezvo vachange vaine uto rakasimba rine chido chekuvadzivirira. Tingatoti vachatosimudza misoro yavo nekuti kununurwa kwavo kunenge kwaswedera pedyo. Luka 21:28. Zvinokosha chaizvo kuti zuva raJehovha risati rasvika, tibatsire vakawanda vatingakwanise kuti vasvike pakuziva uye kuda baba vedu vane ngoni uye vanodzivirira. Zefaniya 2:2-3 inoti, zvinhu zvakasarudzwa zvisati zvaitika, zuva racho risati rapfuura sehundi, kutsamwa kukuru kwaJehovha kusati kwauya pamuri. Zuva rekutsamwa kwaJehovha risati rauya pamuri, tsvagai Jehovha. Imi vanyore vese vari panyika, imi munochengeta mirau yake yakarurama, tsvagai kururama, tsvagai unyoro, zvimwe mungavanzwa pazuva rekutsamwa kwaJehovha. Ndima 25 mubvunzo. Tichakurukurei muchitsauko chinotevera. Hondo dzevanhu dzinosiya zvinhu zvanguva manyamamire nerongo uye vanhu vachitambura, asi Amagidhoni ichasiya zvinhu zvarongeka uye vanhu vachifara. Zvinhu zvichange zvaita sei kana hasha dzaJehovha dzaserera, varwi vake vadzorera mapakato panzvimbo yavo uye ruzha rwehondo rapera? Tichakurukura nezveramangwana iroro rinofadza muchitsauko chinotevera. Wadzidzei nezvekunamata kwakachena. 1. Chii chichamutsa hasha dzaJehovha? 2. Jehovha acharadza sei hasha dzake? 3. Nei tichifanira kutsigira kunamata kwakachena neushingi iye zvino?